Hurukuro dzeAmerica neNorth Korea dziri kushamisa vanhu vakati wandei kunyanya nesuwo because tinoona izvo kuti nyika mbiri idzi mwedzi mishoma shoma yapfuura dzanga dzichikakavadzana chaizvo zvokutofungidzira kuti pamwe nyika yanga yotoparara vachadonhedzerana mabhomba. Ndingangoti pari zvino kuti tinyatsova neshuwa yekuti nhoroondo idzi dzinogumira kupi hakuna ane gwara rinonyatsoonekera nokuti varume vacho variri ava vanotungamirira nyika idzi tingati muchirungu vanonzi strange bedfellows, vanhu vokuti havazikamwi kuti mangwana vanogona kungochinja wotonzwa zvinhu zvadi zvapanduka. Tiri kungoshamisika kuti nyaya idzi dzichaenda kupi.
Munofunga kuti pane chakabuda here pahurukuro dzakaitwa idzi pachibvumirano chavakaita?
Hapana chitsva chakaitika kunyanya kubva kudivi ratingati reNorth Korea nokuti mapromises avo anongova ndiwo mamwe chete avanonzi ndo vavakanga vaita pavakataura nemukuru wenyika yeSouth Korea. Hatina kuwa chimwe chitsva kubva kwavari. Tinoona sokuti apa Kim ndiwo vanenge vakatoti genei ukakombeya neAmerica kuti chayakavimbiswa chii apa, hapana chitsva.
Munovimba here navaviri ava?
Varume vaviri ava hapana kuti unganyatso vatrust nokuti zvinonzi izvo North Korea zvinhu zvayagara ichingoita kuti inopromisa and wotoona iwo vaTrump munhu wokuti haunganyatsoziva kuti ungavimba navo here nokuti vanogona kuchinja mangwana chaiye. Vimbiso pakati pevarume vaviri ava dzinonetsa.